This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 19, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vatangirai vachitipe mashoko kuZimbabwe yekuti havakuzwa zvakanaka vari kuhospital muSouth Africa, asi dambudziko ravo ragadziswa naana chiremba uyezve iko zvino vari muhospital vachirikavha zvavo.
Mutungamiri weMDCT vamogeni tsvangirai vanonzi vave kunzwa zviri nani mushure mekupinda muchipatara kuSouth Africa.
Isusu kwatiri Million Man March zuva ratakachuza iri i25 May, zuva rinova reAfrica Day. So kwatiri tiri kutarisa kuti aiwaka munhu anocelebrate ari mupenyu, and we've decided semayouth takabatana nemamapoka ese ari mumusangano wezanupiyo tiimboungana tichiita celebrate mukuru wedu.
Vechidiki vezanupiyefu vanoti gadziriro yavo yekuratidzira kana kufora iri kufamba zvakanaka. Mamwe madzimai echidiki ainge akapambwa kuKuwait anosvika muZimbabwe nhasi. Imwe ndege Egypt yodonhera munyanza nevanhu 56 nevatanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vamogeni tsvangirai vanonzi vari muchipatara kuSouth Africa sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Munyori mukuru webato iri vaDouglas Mwonzora vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti mushure mekuitwa operation vatsvangirai vave kunzwa zviri nani. Vakumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti ipe vatsvangirai nemhuri yavo mukana vekuti vanaye vakasununguka. Mutoro wedu wenhau weStudio 7 Blessing Zulu abata vaMwonzora kuti tinzwe zvizere.
Hongu isu takasiyana nezanupiyefu inoti kana mutungamiri wavo akaita zvinodzimba zvoda kuhwandiswa hwandiswa. Isu vatsvangirai vachitipe mashoko kuZimbabwe yekuti havakuzwa zvakanaka vari kuhospital muSouth Africa, asi dambudziko ravo ragadziswa naana chiremba uyezve iko zvino vari muhospital vachirikavha zvavo. After a few days vachange vachizouya kuZimbabwe kuzotanga kushanda zvakare.
Asi vamwe vaMwonzora vanga vachibvunza kuti ko vanogoenda kuSouth Africa sei, muZimbabwe hamuna here vana chiremba?
Vakanga vari kuna chiremba wekuZimbabwe. Chiremba wekuZimbabwe ndiye akavatumira kuenda kuSouth Africa ikoko, nokuti zvanga zvichipiwa kugadziriswa zvacho zvinogonekwa nachiremba ari kuSouth Africa. Saka vakatanga vapinda kuZimbabwe.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yeMDCT, dare repamusoro reHigh Court muBulawayo nhasi rapabato iri mvumo yekuti riratidzire muguta reBulawayo. Bato reMDCT nemusi wechipiri rainge raendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo uye mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vachivapomera mhosva yekutyora mutemo nekuda kudzivisa kuratidzira uku. Mumapepa avainge vatura kumatare vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT muBulawayo vaJames Sitole vakati kuratidzira kwavo kwainge kwakanangana nekuda kuburitsa pachena kusafara kwebato ravo nekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa zvinhu nehurumende uye nyaya dzeuori. Asi mapurisa ainge aramba kuti kuratidzira uku kuenderere mberi achiti kumwe kuratidzira kwainge kwaitwa muHarare kwainge kwaguma kwoitwa mhirizhonga. Kuratidzira uku kuchatanga na 10 mangwanani kutangira paBulawayo City Hall kuchizopera palo vengula Kroll muna Masochan Love Avenue na tu dzemasikati dzemusi wa 28 mwedzi uno. Mukusiyanya iyi Blessing abatazve munyore mukuru we MDCT va Douglas Ngonzora.
Wongo taenda kumatare nekuti hurumende yange yaramba kuti tikwanise kuratidzira musi wa 28 May patiri kuda kuratidzira tiri kuguta reBulawayo inenge iri demonstration yechipiri. Saka vehurumende vamapurisa vanga varamba kuti tiite demonstration iyoyo. Saka taenda kukotimirwa nemagweta edu wana Kolani Ngwenya vakomana vadii vechidiki vari kuBulawayo ikoko. Zvikanzi netare tinofanira kuenderera mberi nedemonstration yedu. Saka tiri kuenderera mberi nedemonstration yedu kuBulawayo tichitsutsumwa zvikurukuru nenyaya yemabhondi notes ari kuda kunzwa kuZimbabwe nehurumende yava Mugabe ini. Uyezve kuvatsigiri vedu veMDC tiri kuti munhu wese ngaauye kuBulawayo akapfeka skipa yake kana sketi yake yeMDC yerek.
Mashamisika here nedanho ranga ratorwa nemapurisa here?
Hapana chichatishamisa nokuti pese patinoda kuita demonstration polisi inongoramba. Nokuti vakatyisidzirana musystem mavo kuti kana zviri zveMDC unofanira kungoramba. Vari kuronga vezanupiefu chimachi chavo chavanoti 1 million main match asi hapana ari kuvarambisa. Asi kana ya MDC panorambiswa vanhu veMDC ndo yatoti pachirungu black apartheid apartheid.
Munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Ngonzora vari parunare na Blessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Mamwe madzimai emuZimbabwe matanhatu nemumwe chete wekuEgypt vainge vakapambwa vasvika muZimbabwe nhasi kubva kuKuwait. Madzimai aya akatengerwa matikiti nesangano reInternational Young Women Christian Association rinotungamirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu amai nyara dzaigumbo nzvanda. Nezuro vamwe vana vanonzi vakabatsira mukuendeswa kwemadzimai aya kuKuwait vakamiswa pamberi pedare. Vakamiswa pamberi pedare vanosanganisira vaJethro Madukuse, vaNyasha Bako naamai Lucia Makwangwa uye aive mushandi wepamuzinda weKuwait muHarare amai Brenda Avril May. Vana ava vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inosvika madhora mazana mashanu asi vakanzi vapote vachienda kumapurisa katatu pasvondo. Mukuzeanya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wemadzimai aya Nancy Moyo.
Tinokunzwa kufara kuti tadzokera tasvika kumba. Tinoenda Voice of America nekuti batsira kuti aiwa tafamba zvakanaka tabva kuKuwait tikaenda Dubai, from Dubai tichiuya kuno kumba tikasvika tichitambirwa nemadelegates enyika yedu vachitiunza kunzvimbo yavari kuti etsira kuti vatikansele nekuti taongorora kusina zvatakaitika here zvakaipa nekuti vatibatsire kuti tikwanise kuendera mberi neupenyu hwedu mune zvakanaka kuti tikwanise kuti kana kuti tifunge kusvita mabhizinesi or something kuti tingoenda tichiita forward. Asi hatigone kutenda namamanyaradzo navo vose vanga vachishaa vari behind the scenes ana baba Ngwenya nana mai Ngwenya kuti tikwanise tichivadzoka kuno kuZimbabwe mune zvakanaka svikedu mune zvakanaka.
Muri vangani vakwanisa ivo bva kuKuwait vachidzoka ikoko kuZimbabwe?
Isu tauya tiri 6 nhasi.
Iwe chii chawanga uri kushuwira chauri kufungidzira kuti uchatanga kuita kusvika kwawaita uku?
Ini shiro yangu yandinayo ndinoda kuita dental assistant kudzokera kuchikoro chaiko ndokana ndichifunga ndidzokere ndiita hangu dental assistant course ndotangira ipapo. Kana zviri zvemaoko izvi ndiri munhu anofarira zvekubika bika nditeka catering company kangu kanga kanenge chindibatsira paside chibika makeke ndichiita catering yemuchato ndichingoita zvakadaro Mwari achirufafadza achikomborera. Aiwa ndinoona chibudirira.
Zvii zvaungayambirawo vamwe vangange vari kufunga kuenda kunoshanda kunyika dzakadai seKuwait?
Chandinoyambira ndechekuti hakuna chinhu chinonzi visa remahara. Tinokupa tengera tiketi. Tanga waenda panzvimbo kana kufonera embassy. Kune vamwe vakasara ikoko vasitorina mafoni kana kuzika chivari papi zvinova zvirizvo zviri zvinhu zvinosuyisa vanenge vakaenda waendeswa kuKuwait iwe wotorerwa foni wotorerwa zvese hauchisina kuti uriko uwanike kukwanisa kubatsirikana kuti udzoke saka ukaenda wagara waziva ukavhunza vanokubatsira ndosaka maembasi ariko kunoku kuZimbabwe kuti utange wabatsirikana waziva zvakawanda usati waenda
Mumwe wemadzimai ainge akapambwa kuKuwait Nancy Moyo ari parunare muHarare namaFlas Muhlanganya uye weStudio 7. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vashora zvikuru danho rinonzi ratorwa nevanochera zviwanikwa rekuda kugumura vashandi vakawanda mabasa. Vakuru veChamber of Mines Zimbabwe vanoti makambani akawanda aremerwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Tingati ndiyo trendi iripo munyika. Zvinhu zvinoti kanganisa isisi kuti tiri kuona vashandi nguva nenguva vari kurasikirwa nemabasa. Saka zvinongoratidza kuti paufumi wenyika tange takatarisira kuti mabasa anofanira kuwanika. Asi tiri kuona sector by sector trend iri kutaura kumining iyoyo ichingotenderera masectors ese akati wandei.
Asi kavari kuti ivo chikonzero chiripo ndechekuti vashandi vanenge vari kudawo mari dzakati wandei uye migodhi yavo haisi kunyatsounza mari yakati wandei kunyange hazvo pakabuda mashoko ekuti huwandu hwezvicherwa zvavari kuchera unenge watikwirei.
Tingatarisa nyaya yekutaurirana nyaya dzemari tinoona kuti kutoti pachirungu pacollective bargaining kana kumasectors akati wandei mihoro haina kumbovhira yakwira kwemakore mairi kana matatu afura hatisati tawana nyaya dzekuti vashandi vanoda mari dzakawanda. Zvatiri kusangana nazvo ndezvekuti makambanis agara ane nyaya yekutadza kubhadhara iyo mari iripo shoma yacho iyoyo saka hapana zvokuti vashandi vari kugumurwa nenyaya yekuti vari kukumbira mari yakawanda.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanamai vari kuyamwisa kunharaunda yeChimanimani kwabirirano kwakadziwa kumabvazuva kweguta remutare vari kufara nechirongwa chekuwanirwa zvekudya ivo nevana vavo icho chakaparurwa nesangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID ichishanda nemasangano akaita World Vision, CARE neSafire. Mutoro wedu wenhaulo yedhamumwoyo anotipa nyaya iyi.
Madzimai aya vari kuwanirwa mapfunde uye hupfu hwekubika bota, mafuta ekubikisa uye nyemba dzekudya kuti vakwanise kuita mukaka wevacheche vari pazamu. Vari kupiwawo bota rekupa vacheche vari pasi pemakore mashanu. Vanamai ava vanoti chirongwa chekuwanirwa zvekudya ichi chabatsira vazhinji vakatarisana nenzara munharaunda yavo uye nekune mamwe matunhu enyika akatarisana nenzara. Zvichitevera mvura shoma yakanaya mwaka wapfuura. Amai Maida Mutsinzwa mumwe wevari kuwana rubatsiro urwu uye vanoti vakatanga kubatsirwa pavange vaine pamuviri.
Chirongwa ichi chinotikurudzira tinopiwa chikafu chinotipa vana vedu utano. Ndichine nhumbu ndaimwa maheu ndaifarira maheu emapfunde atinopihwa. Maheu acho anoita kuti ubare mwana akakwana akasvika. Saka izvizvi mwana wangu ndichatanga kuzomupa porridge ane 7 months. Bota racho retisati mwana aite muviri adhikure pascale.
Amai Louis Tinape mumwe wevagari wekwabirirano vari kubatsirikana zvikuru nezvekudya kubva kusangano rekuAmerica. Amai Tinape vanoti kubva pavakatanga kuwana chekudya vari kuona mutsauko mukuru pamucheche wavo maringe neutano hwake.
Ndine mwana ane gore ne9 months. Paprogramu iyi yezveNSURE anobatsirika mune zvakanaka nekuti kubva pandakatangawo programu yezveNSURE ndiri kuonawo machanges mwana wangu wakutosimba simbawo.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi amai Rose Stole vanoti chimwe chikafu chavari kuwana vaive kutochipa vamwe vabvezera sezvo kuine nzara. Amai Privilege munorwei vanoti chekudya chavari kuora chiri kuvabatsira mune zvizhinji.
Zvinomubatsira, zvinomupa simba, anogara achingomwa mvura yakawanda, nekuti ndikabika poriji rake ndikarisa mafuta zvinomupa simba. Mapfunda aya ndikamatwa ndikamubikira sadza masikati ndomutsvagirawo muriwo ndoisa mafuta aya zvichiramba zvichitomupa simba mukurarama kwake.
Mumwe anobatsira munyaya dzezveutano muzvare Constance Nyajena vanoti nekuda kwerubatsiro urwu madzimai akazvitakura vanenge vaine utano hwakanaka.
Isu tinobatsirikana nekuti vana mai vakazvitakura vanopiwa chikafu kunoku kuitira kuti utano hwemwana pavai vanenge vakazvitakura huoneke mwana achiumbwa zvakanaka. Kana mwana achinge abarwa ano mai acho anenge achindodya chikafu kubvira pa0 kusvika pa6 months, vozobva pa6 months kusvika pa23 ndo vanopiwa chikafu.
Mukuru muhofisi yeUSAID mubazi rekuyamura vanhu kana kuti Humanitarian Assistance and Resilience vanoti chinangwa chavo ndechekuti vabatsire misha inosvika zviuru 215 mumatunhu maviri emuZimbabwe anoti Manicaland neMasvingo, ayo akatarisana nenzara inotyisa. Matunhu aya anoti Buhera, Chipinge neChimanimani kuManicaland uye Bikita, Chivi neZaka kuMasvingo. Ndakamirira Studio 7 kwabirirano Chimanimani, ndini Loida Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-16065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bambu ranga rakateiwa pedyo nemugwagwa muAfghanistan rauraya mumwe mukuru wemauto enyika iyi, General Abdul Basa Shewad, vanotungamira mauto E205 Corps mudunhu reKandahar. Zvinofungidzirwa kuti chikwata chakapandukira hurumende iyi chechiTaliban ndicho chateya bambu iri. Imwe ndege yeEgypt Air yanga ichibva kuParis kuFrance inonzi yadonha uye iri kufungidzirwa kuti yadonedzwa nevanopfurikidza mwero. Ndege iyi yanga ine vanhu 56 inonzi yadonera munyanza yeMediterranean uye iri kutsvagwa pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanonzi vazivisa nezvekudonha kwendege iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America.
Tinokutambirai vateerere, muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tina mukoma Lloyd,
mukuru wesangano reMutasa Youth Forum Trust. Tinokutambirai nemufaro mukoma Lloyd.
Zvakanaka Chioneso.
Mutasa Youth Forum Trust iri kubatsira sei vechidiki?
Tinopa mukana kune vechidiki kuti vange vachiwana nguva yekutaurirana panyaya dzinechekuita nemagariro avo neupenyu hwavo.
Mukuita maprojects akaita sei?
Tiri kushanda nevechidiki kubva muna 1998 panyaya dzekugadzira atingati mapeace clubs anova maboka atinoumba manharaunda kana kuti macommunities anoshanda pakuunza runyararo, kuregererana uye budiriro munharaunda dzekwaMutasa. Zvakare tinoita zvirongwa zvinofundzira vechidiki pamararamiro avo, nenyangoti munongoziva kuti upenyu hwakaobera vechidiki hakuna mabasa, satinovapa mukana kuti vange vachiwana mari kubudikidza neyatingati mikando yekukandirana mari, kana kuvakurudzira kuti vange vachiita maprojekt akaita seekupfuya nyuchi, ekupfuya huku, anokwanisa kungovararamisa kuti vasange vachizopinda mune zvinhu zvakaipa.
Mari mukuiona kupi munyika musina mari?
Tinokurudzira kuti vechidiki kana kuti isu seMutasa Youth Forum kushanda kwatinoita, tinotiwo vanenge vachida kushanda nesu, munhu umwe naumwe anosungirwa kuti anga achizobvisawo dhora rekuti anga ari memba rinobhadharwa pagore pega pega, ndo imwe yemari yatinokwanisa kunge tichikwanisa kuzoshandisa kuita maprograms edu.
Tinoda kuziva matambudziko amukusangana nawo.
kuchekwa kwemari nechallenge yemadhona yanonga kuti economic and political challenges zvakare tine mamwe macommunities atoti kana tichida kupinda kudharaunda dzatinoitati kana tichida kupinda kushandira tinogona kusangana nedambudziko rekuti vanhu vanogona kutitora sevanhu vakuita zvematongerwo enyika zvinove zvinokwanisa kuzodzosera vamwe vechidiki vanenge vachida kushanda nesu kumashure
tinotenda aiwa vaterere nguva ndoyaita shoma tosangana zvekare mangwana ini ndini Chioniso Jani.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship Tafadzwa Mukondo anoti vane mufaro mukuru wekupinda muchirongwa ichi uye vanoti chichavabatsira zvikuru kusimudzira bhizimusi ravo. Muzvare Mukondo ndemumwe wevechidiki veZimbabwe 60 vakananga kuAmerica mwedzi unouya kunoita zvidzidzo zvakasiyana siyana pasi pechirongwa ichi. Muzvare Mukondo vachange vari paUniversity of Virginia. Ngatinzwe vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndiri kufara chaizvo. I think mukana uyu is not given kune vanhu vakawanda. Vangopa maslots for 160, yet 1,000 vakatoapply. And kwandiri, I feel very honored kuti ndakasarudzwa out of 1,000 people. Ndichatonakidzwa chete. I'm very, very excited.
Kambani yako inoita nezvakanangana nevana. Sei wakafunga kupinda mubhizimusi iri?
Kambani yangu inoita zvekudistributa zvinhu zvevana, mabhodhoro evana, matoi evana, tichiita mumastoro. Izvi ndakazviita nokuti ndine vana vangu 2. Pandakapana ndine nhumbu yevekutanga, ndakatoona kuti muZimbabwe zvinhu zvandaida zvaitoshayika. Saka ndakangowana mukana wekutanga business yokudistributa zvinhu zvevana, because ndine vana vachiche.
Rakamira sei business pari zvino? Tiri kuzva kuti upfumi hwenyika hakuna kumira zvakanaka.
Tichiri kuongorora kuti chii chichaitika because zvemari yeZim dollar bond zvakabuda 2 weeks ago. Saka tiri kumboona kuti zvakamira sei. Zvazvagara chingonetsa already because cash yange yakashota. So pari zvino vemabhizimusi tiri kumbotarisa kuti zvichafamba sei. Pachabuda mabond notes aya, I think ndopa tichaona kuti vanhu vanozvigamuchira sei.
Urongwa hweMandela Washington Fellowship uhu uri kutarisira kuti hukubatsire sei?
Kusangana nemaworld leaders nevanhu vane mabhizimusi akatokura already, I think zvichandibatsira nekundidzidzisa kuti ndiite sei nebhizimusi yangu because pari zvino ikambani ichiri diki. Saka kuti ndikwanise kutiite hombe, I think kusangana nemaleaders aya zvichandibatsira kudzidza kwavari nekundiudza zvekuita, uyezve pandinodzokera kuZimbabwe pamwe vanotokwanisa kundibatsira.
Muzvare Tafadzwa Mukondo ndemumwe wevechidiki veZimbabwe vari kuuya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Vechidiki vebato reZANU PF vanoti urongwa hwavo hwekufora svondo rinouya vachiratidzira rutsigiro rwavo kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wave padanho repamusoro-soro zvichitevera kupiwa kwavo mvume yekupinda migwagwa nemapurisa emuHarare. Vechidiki ava vanoti vachabatana nemamwe mapoka ebato ravo mukuita izvi. Asi vemapato anopikisa vakaita seMDCT vanoti mapurisa anobvumidza vebato reZANU PF kuita madiro aJorgina asiwo vachiponeswa nematare edzimhosva vachimbunyikidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezveupfumi muboka revechidiki muZANU PF vatonga ikasukuwere pamwe nemukuru wevechidiki muMDCT valavhumo chinoputsa. Tatanga nekubvunza vakasukuwere chavari kuda kuburisa mukufora kwavo.
Isusu kwatiri million men march zuva ratakachuza iri i25 May, zuva rinovari Africa Day. Isusu takatarisa President Robert Mugabe, tinomuona ari visionary leader atungamira nyika yedu for quite some time. Since independence kusvika patiri vakatanga kuitungamira, in fact tisati taona independence, and right now kwese kwavaenda is considered an African icon. So kwatiri tiri kutarisa kuti aiwaka munhu anocelebrate ari mupenyu. And we've decided to tema youth takabatana nemapoka ese ari musangano weZANU PF, madzimai, maho veterans, ma main wing and everyone else ari mo mabit, ma students, timboungana tichiita celebrate mukuru wedu. But also mukuungana kwatiri kuita umu, it does not necessarily mean kuti hatizivi kuti nyika yedu yakamira papi. We know the vision that is there
and the president's vision there could zone an empowered society and a growing economy in order to through Zim asset. And these are obviously some of my issues. I think that she's already takagara. Never kuru tichonesa na wakuti no taba kupi tiripapi uye turuda kwenda kupi.
Vachino putza mashoko enyu opa msoropo urongwa wewe chidikiwe Zanu PF.
Ini choktangandi noti kutambisa kemari, kutambisa kemari. Kutambisa kemari, mashoma haripo kundane za wanu. Chipembelera munu. Ashisa nyika patiri pairi parizo. Tinoti kutambisa mari kuti munu. Awe kwaza nyika munu. Arukita kuti munyika sunu. Safamba zakana anga chipembezi kwa. Ne kuitubirikiza ne machi ya kadai. Inova iyo rupi nzichesha nsa mari ya kawanda. Mari ya urumende ne mari ya mabizi musa kasiana siana. Vamu gabe kuona kwa tunoida yesu susu ndeso kuti. Awacha miririri anything chiri African. Kuti iko kuru wakaituwa hondo, kuru ino wakaituwa usunu nguko. Kwa hivyo kuti wanari Afrika wa gare laka sununguka. Kwa hivyo kuti wanari Afrika wa jikizane. Kwa hivyo kuti wanari Afrika wa kosheze. Kana ingazi mchurungu demokrasi. Asima batiro wa hivyo gabe makore wa fura esu. Antara dauta apachi sina chimwe chinecho kuita. Neku usumu zira unu kana ubundu wema Afrikan. Apachi sina chimwe chete chacho shunotari dauta wama gabe wanafanda wanga bachire mekezo. So ndi unasa kuti kwa kutamichira na mkua.
Waka sukuere.
Kana tichitaura nyaye kutizo ni tukita machi. Aisi chini cho urumende, chini chiri kituwa ni msanganu ya Zanu PF. Inini ku Zanu PF Youth League, diri Secretary for Finance wa Youth League. Ndinopeza kurelese, tichita kureza ma resources ni kuita na nwebu ufambe. Tiri vanu wanukwanza kuita self-funding, kuita ma programs edu. Tine vanu msanganu medu, ma farmers, tine vanu wanita zuma business. Enda azukoste chini, ma bazi ndi wanaiza fuel, owned wanupanjumbo. Saka makosi ya kupa andi zoni, anga che mwenana chino puta kundi aura ya nyika. Imbori mari ya unga yenye uchema ya kuti itingata ze isusu. Kuhuya pano, kichipembe mkuru wedu ya nyika. And then number two, ya ayeru kutawarwa ya kundi nwa mkabe demokrasi. Demokrasi ino ya through my election, which we held in 2013. MTC kajikewa shakanaka, so ime demokrasi ya ucha soda, isinga zoko na kuitika muna 2018 patunita my elections in the hip.
Ewa chino puta.
Aini ndabu zingurangu, arisipa kuti mari ya baku government kana hati ya bakupi. Mari yoro shoro kana macho ripuano kwa za kuunganiza mari. Angaisha niseka kubazira wishi diki varukuta mbuzika. Angaisha niseka kubazira nishini shirukunisa mwenye kama chupata na jisina mari. Kana zanu pia fushito wani capacity yokita fundraise kwa mari zosisi. Let it fundraise internally kutikono mwenye kaibudirire. Uyo shakari isu usu tiri kuchia pauta ae waka. Kwa iyo inyaye machi ingara irinya ya inga misa shindu. Ingara irinya ya inga ita kututi. Zanu yese tichari ze kutipane shuruku na kuitika.
Waka sukuere inyaye kunzi wanu wanu manikizwa kuya kumisangano ne kuzumbu nyikizwa.
Kwa iye ano ziwa kumanikizwa ne kumbu nyikizwa kukuya wanu kumisangano. Munu weza anu pfe. Kwa tuziwa kakana wachuya unu manikizwa kuya kumisangano weza anu pfe uriwe mdisi. Zuno famba se. Isu usu tiri kuungani za wanu weza anu pfe. Zvamuno ziva imeme kuti 2018 takawina election. It's not a matter of nengirikini yekuti ungazvirambe kuti vamugabe wati president. That is very clear. Chokuona kwatinoita zuva richibuda richinyura kuti vamugabe is the president of this country.
Vachinoputsa.
Naye akazikuwerera akatotitorerawo mukana uyu. Sevana veZimbabwe, sevechidiki veZimbabwe. Kuti svitsira kuna vamugabe kuti aya vairusu dar vaziva isashungurudzika nezviri kuitika munyika nokuda kweutongi hwavo. Kana izvozvo dai vari vamugabe vatora mukana uno. Ndozora kwa zimba, ndogara kwa zimba, wana we Zimbabwe. Vachine simba, wakwanise kuwana, chalanga itane nyika ya uwe. Nyika ino ya mida, nyekuda kwa baba wa mkabe, wawa kutaza kutunga mbilira. Se joare mzukuru kutai, zara ndogara kumbo wa shirira mzukuru, wa shitamba ni mzukuru, kwa chungu zunga famba jakamari.
Zuduyo wana wajumono, unupopota ukanzi wapi wa mkana wakunzi, articulate my issues, unupopota kuti hee, ngawa ende kumzukuru. Zvapinda papi kune kurana nyika muzukuru ndewavo unofanira kuti ngoita kuti makorokoto kwaita muzukuru hazvifanira kunge zvichitirwadza izvozvo isusu vamugabe is the visionary leader zvekusora kuti udzanyadza anatsvangira iyi mboita izvo kuti vamboenda kumadzimai kuti unotsvakawo kuti
munyorano nezveupfumi muboka revechidiki muzanu PF vatonga ikasukuere manzwawo zvakare kubva kune mutungamiri wevechidiki muMDCT valafumo chinoputsa vari muHarare. Vateereri, musa kanganwa chirongwa chedu che round table na 8:30 p.m. Apo ticha tarisa nezvenyaya chikafu ne marara miraru kuita vanhu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Sezvo nguva yedu yapera timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanonzi vave kunzwa zviri nani mushure mekupinda muchipatara kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina ndimi yake mwakalele.